Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 1 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana zvichashanduka pautungamiriri huripo mushure mesarudzo sezvo bato ravo richatonga nekusingaperi. MDC Alliance inoti haisi kufara kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatara zuva resarudzo pasina kugadziriswa. Pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena. Vaimbove gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere vanobvisiswa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yadoma nhasi matare achange achitonga mhosva dzose dzine chekuita nemhirizhonga nezvematongerwo enyika mumatunhu ose gumi ari munyika. Matare aya achange achinzwa nyaya dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika munguva yekutsvaga rutsigiro kutanga izvozvi kusvika munguva inenge yapera kuitwa sarudzo dzemunyika. Idzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Chiziviso ichi chaburitswa muGovernment Gazette nasachigaro weJudicial Services Commission vaLuke Malaba. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana zvichashanduka pautungamiri huripo mushure mesarudzo sezvo bato ravo richatonga nekusingapere. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yetupajena muchegutu, vaMnangagwa vati hapana chichashanduka pautungamiri hwenyika sezvo bato ravo richaramba riine masimba ekutonga uye richaramba richitonga nekusingapere. VaMnangagwa vati havana nguva yekurwisana nezvipopi uye kuti nhengo dzavo dzisatye kuukura kwembwanana, mashoko atorwa nevakawanda semunongedzo kune mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMnangagwa vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vari mubato rezanu PF uye vose vachasvibisa bato ravo vachadzingwa.
Saka kuwanda kwamakaita kuzvinoratidza kuti anese Jehovha anokushemerai mweya wakanaka kuti muzive nokuramba mugere muzanu PF. Vaya vanenge vachiya muzanu PF vachisvibisa vanofudzibva kunze. Iko zvino paridza kupatana nokuwirana.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakatamadza vanhu vakawanda vachiti hurumende yavo ndeyechiuto sezvo vatungamiri vacho kusanganisira naivo vakadzidziswa zvechiuto. VaMnangagwa vati pane vanhu vakazvipa mapurazi akawanda, nekudaro vachatorera vanhu vakadaro vopa vanhu vasina pekugara.
Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiri kuita iyi, tava kuwana kuti kune vamwe pasure apa vakazvipa mapurazi maviri matatu mana havachakwanisi kuarima. Tinoyazitora, tiri kutora mapurazi ose iwawo tigozopa vanhu. So land audit iye haina kumbonanga mashure newestgate, yakananga nyika yose. Hakuna provhinsi inosara.
VaMnangagwa vachoropodza makanzuro anotungamirwa nebato reMDCT vachiti vakatadza kufambisa zvinhu nemazvo sezvo migwagwa isafambike uye vanhu vari kunwa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Arthur Chigoriwa.
MDC Alliance inoti haisi kufara kuti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vakatara zuva resarudzo pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda weMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, mumwe wevatungamiri veMDC Alliance, vatendai BT, vati mubatanidzwa wavo hausi kufara kuti vaMnangagwa vakatara musi wa30 Chikunguru sezuva resarudzo pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti sarudzo dziri pachena dziitwe munyika.
Masoja ari kuzeki nemasoja ari mumaruva ngaabviwa. Tine nyaya yemidia. Midia ZBC yango ya vaMnangagwa nesikafu yavo. vaMnangagwa nesikafu yavo. vaMnangagwa nesikafu yavo. Tombonawo vachamisa. Tombonawo vaNqube. Tombonawo vangari bvumwe. So it's not proper at all. It's a breach of our constitution. So chatiri kutaura chendeche kuti section 67 yebumbirire mutemo redu inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza. And the election yacho ikodzero. The right to a free and fair election it's ikodzero. It's a human right to have a free and fair election. Zeki iri kuita flout that right.
Vabiti vati vari kuda kuti veruzhinji vapiwe mukana wekunotarisa gwaro revavhoti zvakare zvichitevera kunyorisa kwakaita vamwe vanhu sevavhoti veruzhinji pavaitarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti. Vabiti vati vanhu vazhinji vakachinja nzvimbo dzekuvhotera paitariswa gwaro revavhoti kuti mazita avo arimo here mugwaro iri.
Tine nyaya yeballot paper. Hatisi kuziva kuti ballot paper iri riri kuprintwa kupi. Ballot paper rakashandiswa 2013 Redni Kuvhu raita pamuviri robata mamavhoti asiriwo zvatakaona isusu. So tiri kuti zeki kana muda kuita free and fair election chinotarisa kuti muende kutenda chii. And musati taurire kuti tanga tisina time because everyone knew since the 28th of July 2013 everyone knew tichaita election musi wa2018. So there was ample time yekuenda kutenda. And musatiudze futi kuti voter ballot paper is a security issue. It's not a security issue. Even electoral act inotaura kuti election material ngaionekwe nevanhu transparency. Chechitatu tuda kuti voters roll iyoyi handiva kune vanhu vairegister between 19 na 29 May. Tuda kuti vanhu vacho vaitewo time yekuinspector. Paitewo ma external auditors kuti paone kunzi gure nezvinyawe nemaghost hapo pa voters row ipapa.
Vabiti vati kusagadzirira zvakakwana kwekomishini inoona nezvesarudzo panyaya yegwaro revavhoti iro risati rabuda kwave kuvapa dambudziko rekunyoresa mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino. Kudare rinotora mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti nomination court. Vaenderera mberi vachiti vacharatidzira nemusi wechipiri muHarare vachinosvika kumahofisi ezek pamwe nemahofisi emutungamiriri wenyika vachiratidza kunyunyuta kwavo. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai Priscilla Chigumba kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi umwe mukuru wezek vaxuvani moyo vaudza Studio 7 vari kubulawayo kuti komisheni yavo ichagara pasi yotarisa nhuna dzeMDC Alliance idzi vachiti komisheni yavo yakazvipira kuita sarudzo dzinogutsa mapato ose achakwikwidza musarudzo dzegore rino. Kamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT inotungamirirwa naMzvare Tokozani Kupe inoti iri kuenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekuda kumisa MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti isashandise mari yakabva kuhurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Mutemo uyu unosungira hurumende kupa mari kumapato anenge aine nhengo mudare reparamende. Muzvare Kupe vanoti mari iyi inofanirwa kushandiswa mushure mekunge matare atara kuti ndiani chaiye mutungamiriri weMDC pakati paMuzvare Kupe navachamisa. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yeutungamiriri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi gore rino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wavaMuzvare Kupe vaObert Gutu kuti tinzwe zvizhinji.
Mari ii yakapiwa yose kune vamwe vedu vataimboshanda navo. Yakapiwa yose 1.8 million masvondo anatumidzi mishoma yafura. Saka maitirwo azvakaitwa izvi tinoti pakatoitwa chitsotsipapo pakatoitwa chikoronyera.
Ngatiti zvanzi mari iyi ngaidzorwe igovaniswe zvakanaka kana kuti mipiwe yose vekwachamisa vobva vati takatoshandisa yakapera. Zvii zvinogona kuzoitwa ipapo kana zvadaro manje?
Pamutemo pane nzira dzakawanda dzatino shandisa. Ndokunga vaya vanoziva zvomutemo vanoziva kuti kana tichinge tawana isu order yecourt yekuti tipiwe mari yedu, aiwa tine zvakawanda zvatinoita. Kune inonzi pachirungu execution, tinotsvaga zvinotoreka, zvinotorwa, zvotorwa kana zvatorwa zvinonotengeswa kusvika mari yedu yose yatinofanira kunge tapiwa yakwana. Apapo hapana reverse kutaura kwandaita. Tichaita zvose zvatinogona nazvo zviri pamutemo tichasvitsana kwamvura yakatiseka makumbo.
Icho chakambenge chakonzera kuti yose igozoendeswa kune vamwe vachisara panze chii?
Pane chikuruku chakaitwa, pane tribidi chakaitwa kubazi rezvemari kuministry of finance. Tinotova nezitara director wacho akaita unubu hoho. Pane matano akatotorwa nehurumende, munhu uyu anenge mudomine zita, asi iye kana akateerera pari zvinhu andozviziva kuti ndiani wandiri kureva. Wakatodzingwa basa, akatobiswa kubazi raaishandira iroro nokuti pakaitwa fraud, pakaitwazvo unyanya. Ndosaka tati awachero kumapurisa nyaya yacho tichatoisvitsa itori mugwara rokusvika. Handingadi kutaura zvakawanda hangu. Nyanya dzose dzakaita izvozvi aiwa dzichabuda pachena nokuti kana watodenha manguyo otokwinya.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa naMzvare Thokozani Kupe vaObert Gutu vachitaura parunare neStudio 7. Tichiri munyaya dzematare edzimhosva, vakadzingwa muZanu PF gore rakapera vaSevia Kasukuwere vamiswa pamberi pedare nhasi. Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika.
Vaibova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi, uko kwavapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso madhora mazana matatu pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Zvichakadai, vamakomborero haruzivishe avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaudza Studio 7 kuti hurumende yava Munangagwa iri kushandisa mutemo zvetsvete. Vaharuzivishe vanoti vaMunangagwa pachavo munhu anofanirawo kumiswa pamberi pedare sezvo vakabuda pachena voga kuti vakabuda munyika zvisiri pamutemo pavakadzingwa basa navaMugabe.
Izvi zvinoratidza kuti muZimbabwe zvinhu hazvisati zvachinja. Zvinhu zvakangofanana. Mutemo uri kushandisiwa kumbunyikidza avo vanenge vane maonero akasiyana nevari kutonga nyika vana vaMunangagwa neami. VaMunangagwa munhu watinoziva tose kuti akabudawo munyika zvisiri pamutemo, asi havasi kutongwa futi nemutemo uyoyo.
Zvichakadai, vaKasukuwere avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vakatarisirwa kudzoka kudare musi wa11 Chikumi apo pachatanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Magaterera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chisungo chekanzuri inoona nezvekugadzikana musangano reUnited Nations yeUN Security Council chekuwedzera zvirango kuSouth Sudan chamutsiridzwa kwemazuva anodarika makumi mana nemashanu mushure mekunge kurudziro yeAmerica yapasiswa kuUnited Nations nasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutambira tsamba yavo kubva kumutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un pamberi pegadziriro pemusangano mukuru mukupera kwemwedzi uno pakati pevatungamiri vaviri ava. Zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo, Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, yava kupa vanoda kukwikwidza musarudzo idzi magwaro ekunyoresa kana kuti nomination forms. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZEC, Justice Priscilla Chigumba vanoti, vanoda kupinda musarudzo idzi, vanokwanisa kutora manomination forms kumahofisi avo, mumatunhu ese munyika, kana kutora mafomu aya padande mutande reZEC. Vanoti zvinobvumidzwa pamutemo kuti vanhu vatore mafomu aya voasaina vobva vaendesa kumahofisi eZEC vachimirira musi wa 14 mwedzi uno. VeZEC vachishandisa mutemo wesarudzo ndivo vanotara zvinodiwa kuti munhu anonyoresa kuti akwikwidze musarudzo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti nomination court idare rinotambira mazita evanhu vanenge vachida kukwikwidza richitevera zvinenge zvakatarwa neZEC.
Tingati kunomination kunyoreswa kwemazita evanhu vari kuda kuita macandidates. Zvinoenderana nechekutanga kana uchida kuita MP unofanira kunga une makore 21 and nenge fan a 21 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunga une makore 40 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunga une makore 40 uri munhu akarejestwa kuvhota. Ndo chete zvinodiwa izvo.
Vanokokera nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa muparamende zvakare vari gweta vaInnocent Gonese vanoti munhu haagoni kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo ingave yemutungamiri wenyika dzeparamende kana kanzuru kana asiri mugwaro revavhoti.
Vachiteedzerawo zvinenge zviri pamutemo zvekutiwo varipo pamavhoters roll. Zvakare vanhu vanenge vachizovadoma kuti vanoda kuti kwikwidze variwo pamavhoters roll zvakare ndo zvinenge zvichitarisirwa. Vanenge vachimirirwa nemapato ematongerwo enyika kune vanhu vanenge vakapuwa kodzero dzekuti vanosaina mapepa kuziva kuti munhu uyu ari kumiririra bato rinenge rakadomwa pamutemo.
Mutungamiri webato remount racial Christian Democrats zvakare vari mukomiti MDC Alliance vaMathias Gujutu vanoti komiti yavo inoona nezvesarudzo yave kutodzidzisa vese vachamirira mubatanidzwa uyu zvichitevera kudomwa kwezuva resarudzo.
Takatotanga musi iwoyo kuti now taakutoziva nomination court yanzi musi wa 14 election yanzi musi wa 30 May. Saka zvinhu zvatove on the ground nekuti kutotaura kwandiri kuita izvozvi kunotove nevanhu vachatomhanyiswa kumeka shuwa kuti umwe nomumwe achange achikwikwidza anotoziva zviri kudiwa zvacho zvese.
Vatonderai makaniwa vebato reZimbabwe Word of Yahweh Expression vaudza Studio 7 kuti vave kuziva zvizhinji zvinodewa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo uye vamirira kuti ZEC ivazivise mari dzinoda kubhadharwa.
Runyere kuperwa takanzwa ndekwekuti presidential pachange pachinzi 1000 vemaparlamentary vachinzi $50 asi iri harizi shoko ratingati riari official asi ishoko rerunyere kupe nekuti havasati vaita gazette mafees iwaya.
Hatina kukwanisa kunzwa kune veZEC kuti tinzwe kuti vati vatara here mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo. Panyaya iri kutaurwa nevazhinji munyika yekuti pane vamwe vanhu vakakunda musarudzo dzemaprimary emapato akasiyana-siyana vakambosungwa vakavharirwa mumajeri. VaMaduku vati pamutemo vanhu ava vanobvumidzwa kupinda musarudzo. Mutemo wesarudzo uchangobva mukusandurwa unosungirawo kuti vachakwikwidza vasaine chisungo chekuti havazokonzeri mhirizhonga musarudzo uye vachatevedza mutemo wesarudzo kuti dziitwe murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nasi rasvitsa kudare reHigh Court magwaro ekupikisa kudomwa kwava Bramwell Bushu kuti vamiririre bato reZANU PF mudunhu reShamva South musarudzo dzenyika dziri kuitwa musi wa30 chikunguru gore rino. Magweta aya ayo ari kumiririra valemani pwanyiwa veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa ari kuti vaBushu avo vakafanobata chigaro chaishe Bushu vari kutyora chikamu 281 of 2 chebumbiro remutemo yenyika icho chinorambidza madzishe nemasadunhu kuita zvematongerwo enyika kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika. Magweta aya anoti kurega ishe Bushu vachimirira bato reZANU PF musarudzo kunokanganisawo magariro akasununguka evanhu vari pasi pavo. Mumagwaro avo kudare, magweta aya ari kukurudzirawo Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, kuti isatambire magwaro ava Bushu ekuvadoma kuti ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzekushamba South. Vamwe vakwirirwa dare ibato reZANU PF pamwe chete neZEC. Mukuzeya nezvinyaya iyi tabata muzvare Roslyn Hanzi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vataura naJonga Kandemire.
Bumbiro remutemo rinorambidza madzishe kuti awanikwe achiita zvematongerwo enyika vachikwikwidza mumasarudzo anenge achizoitwa evanhu vanenge vachizopinda muparamendi.
Asi iwowo ishe Bramwell Bushu semunhuwo zvake akazvimirira havanawo here kodzero yekuteera mapato ezvematongerwo enyika?
Vanokwanisa havo kuteera mapato ezvematongerwo enyika, asi havakwanise kukwidza nekuonekwa vachikurudzira kana kuti vachibatsira mapato ezvematongerwo enyika zviri pachena. Vagari vanenge vachida kuzoti vasapotewo mamwe mapato ezvematongerwo enyika, nekuti kazhinji kacho vanogona kubvunduka kuti kana ishe vachimhanyisa mepato iyo vakamhanyisa mepato zvinogona kuzokonzera kusagarisana munharaunda imomo.
Tinonzwa kuti ivo ishe Bushu munhu akangofanira kubata chigaro anganzi pachirungu acting chief, hazvizoitawo here kuti vange vaine kodzero yekukwikwidza nokuti chero nguva vanogona kusiya chigaro cheushe?
Bumbiro remutemo rakajeka rekuti munhu wese anenge ari mambo panguva dzinoidzi zvamuri kuti vari kungobata chigaro kwenguva yatikangoti inenge iri diki zvinogona kuzoafekta vanhu vanogara munharaunda mavo vakasarambidzwa kukwikwidza mumatongerwo enyika panguva inoi vanokwanisawo kuzviita kana vasisiri mambo.
Ndevapi vamuri kukwirira kumatare?
Tanyorawo tichiti komishoni yezvesarudzo Zimbabwe Election Commission nebato rezvematongerwo enyika ZANU PF havafanire kugashira mapepa aishe Bramwell, havachazoisa kana vakaenda kunonzi kunomination court, nekutiwo bato reZANU PF harifanirwe kutenderwa kuti riise vaBramwell sezvo vari ishe kuti vaite kandidhiti yavo ichazokwikwidza musarudzo iri kuteera.
Avo vanga vari muzvare Roslyn Hanzi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yaita musangano nhasi mamutare wekuona kuti mangoda ekwamarange angachengetedzwa sei zvisingatyori kodzero dzevanhu. Vamwe vapinda mumusangano uyu vanosanganisira Zimbabwe Consolidated Diamond Company, Zimbabwe National Army, Zimbabwe Republic Police, bazi rezvezvicherwa, madzishe nemasangano akazvimiririra. Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguu vanoti musangano uyu wabudiswa zvichemo zvakawanda uye hurumende ichaongorora zvichemo izvi pagozoitwa musangano wechipiri. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navamaguru kuti tinzwe zvabuda mumusangano uyu.
Vanhu vapresenter vekuMinistry of Mines vachitaurawo their duty uye vachitsanangura kuti sei marange yakazoiswa under Protected Places and Areas Act ende isuo ta pao diviredu tishi onesa kuti hazvifaniri kunge zvakadaro. Hurumende inofanira kutsvaka nzira yekuchengetedza Diamond isingambunyikidzi kodzero dzevanhu kwaMarange. Ndo mahurukuro dzanga dziripo, uye nenyaya yedevelopment community yasimbisisa zvakanyanya kuti kana pakava nepundutso vanhu vakaziva kuti maDiamonds ari kubatsira kusimudzira nzvimbo yeMarange, vanhu vekwaMarange ndo vachachengetedza maDiamonds ivavo. Saka chekutanga ngapave nedevelopment munzvimbo inobatika, inoita kuti vagari vemo vachengetedze chiwanikwa chavo.
Zvikuru zvatenderanwa zvingaita sezvipi?
Handingati pane chinhu chatenderanwa. Ndofunga iyi ndiyo meeting yekutanga yaitwa among my stakeholders kubva zvatanga kuminers at CDC. Saka zvangobvumiranwa ndezvekuti zvese zvataurwa zvichaiswa mureport ichasheiwa nemastakeholders. Pozodaidzirwa zvekare imwe meeting yekuedza kuchitora some of the issues moving forward, kuti for example issue ye security zvingaitwe sei kuti zvigadziriswe.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguwu vachitaura vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Kuchange kuine machikichori emitambo mukupera kwesvondo, apo vanoita zvekubheja mabhiza vachange vari kuOK Grand Challenge kuBorodale Park mangwana, kukuwo vanofarira nhabvu vachange vachitsigira zvikwata zvavo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Nzira dzese muHarare mangwana dzichange dzakananga kunhandare yeBorodale Park Race Course, kumujawo mukuru wemabhiza weOK Grand Challenge, uyo unounganidza chaunga chinotyisa gore negore. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vanokwezwa nemibairo yakasiyana siyana inohwinwa OK Grand Challenge. Vamwe vavo vanotora nguva yavo kukanda mari mumujawo wemabhiza uyu, uyo une mabhiza 15. Mabhiza ese achange ari munhandare iyi ari kubva kuSouth Africa, sezvo emuZimbabwe asina mongo wekukwikwidza zvine mutsindo mumitambo mikuru yakadai. Asi vanoongorora zvemabhiza vakeni mukopa vanoti bhiza Kurain riri mumba mamuzvare Penny Fisher ndiro richatora mukombe uyu. Asi Kurain iro riri kubhadhara madhora matatu chete padhora rimwe rinenge rabhejwa rinofanira kusunga dzisimbe, sezvo mamwe mabhiza akaita saRoman Descent iro rakatora mukombe weCastle Tankard angangoita mashiripiti. Mamwe mabhiza ane mukana wekutora mukombe uyu nemari inoita iyo zvuru $20 zvemadhora ndiko Mancho Brave, Amsterdam, Simona, Hairline, Master Commando naRaven Gale. Murairidzi wemabhiza ane mukurumbira Kirk Swanson, uyo anodaidzwa nevazhinji nezita rekumusha kwake rekunzi Hwedza, anoti veruzhinji ngavauye kuzofara pamujawo mukuru uyu.
Gore rino kune mabhiza 15, saka mutambo wacho chanakidza kuti huyai kunoku kuBorodale Park. Kunenge kuchinakidza, zvinenge zvichifaya kunoku, saka munofanira kuya muona mabhiza achimhanya. Tiri kutarisira zuva rakanaka kwazvo.
Mamwe mabhiza ari kukwikwidza The Life is Good, Super Good, Kevin Barry, Cool Solution, pamwe naPixel na Phantom Major, ayo atiri kupiwa mukana achibhadhara iwo $25 emadhora padhora rega rega rinenge rabhejwa. Asi mumujawo wemabhiza zvese zvese zvinokwanisa kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 1 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
iyo indlela okwenziwa ngakhona emazweni abaningi alesimo esinjengesethu ukuthi phela kuphangise kujeziswe labo bahambisane lendlela ukhetho olufanele luphathwe ngakhona ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela.
Uhulumende namhla wazise ngokusemthethweni ngokusungulwa kwemithethwandaba ebhekane lamacala odlakela oluphathelane lezokhetho.
Umcabango webandla le-MDC ukuthi nxa ukhetho luka-30 July lungenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo bathi bona bazadisturba, ambona ukuthi kungazibhadalani.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uzavimba ukhetho uhulumende engaqhubeka esala ukulungisisa izikhalazo zawo. Umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe wamiswa phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokufuhla umngcele ebalekela eSouth Africa. Zonke lezi ezinye indaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende namhla wazise ngokusemthethweni ngokusungulwa kwemithethwandaba ezathetha amacala odlakela oluphathelane lezokhetho. Uhulumende wethule njalo amagama abomantshi abazathonisisa izephulamthetho ezabelweni zonke zelizwe. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi leli linyathelo elihle.
Iyo indlela okwenziwa ngakhona emazweni amaningi alesimo esinjengesethu ukuthi phela kuphangise kujeziswe labo bahambisane lendlela ukhetho olufanele luphathwe ngakhona ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela. Kodwa abantu umantshi kasuki ayetsholotsho ayezidingela umuntu kumbe ayethiretha ayezidingela umuntu, kudingeka wona lamapholisi esivele sisebenza lawo kusuka ngo-1980 ukuthi abophe umuntu, abopho we-MDC, abopho wezanu, abopho waliya phathi laluya laliya laliyana ngendlela efana nayo. Ngokuba phela nxa kungenziwanga kanjalo kungenza kubone kutshutshiswa abamanye amaqembu kakhulu okwedlula abanye. Akwenzanga kuphela ukuthi kwakhiwe le mthethwandaba, okukhulu yukuthi amapholisa azasebenza ngendlela efaneleyo yini, abatshutshisi bazasebenza ngendlela efaneleyo yini.
Ngamanye amazwi uthi imithethwandaba le ingasebenza kuhle kuphela, ingawenza kuhle umsebenzi wawo alubana amapholisa lawo ethe aqhuba owawo umsebenzi ngemfanelo.
Kuvele kunjalo, umthwalo luqala kulabo abakhokhelela amaparties, abaholi bama-political parties. Yibo abafanele bakhuze abalandeli babo bazifundise bengamaphathi ukuthi udlakela kalusebenzi kalufanelanga lube khona. Umsebenzi wesibili omkhulu wenziwa ngamapholisa okumele bangakhetha uhlangothi, bangasekeleleli iqembu kumbe basekeleleli iqembu, babophe wonke umuntu owenze lelo cala eliyephula lokho okufanele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Kube sekusiza abesithathu ngabatshutshisi, kumele bangakhethi uhlangothi nxa betshutshisa, bakhiphe bonke ubufakazi ngendlela efaneleyo, batshutshise ngendlela efaneleyo.
Uhulumende uthi imithethwandaba le ngeyokuthonisisa abantu ababangela udlakela kanye labethusela abanye. Kulula yini ukubophisa umuntu osithi ukwethusele?
Akulula ngoba phela kachayi muntu. Afika lithembise lokhuyana okwegugura wundi athi liyakhumbula ukuthi kwakwaba le gugura wundi lapha, kumbe athi liyakhumbula ukuthi sezani ngo-2008. Khona lokho nje angakukhuluma, akwasonto ongafika umtshutshise ngayo umuntu, yathi bengiziqoqele.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
baleke eZimbabwe ngesikhathi kugenqulwa umbuso kaMnumzana Robert Mugabe, uMnumzana Xavier Kasukuwere ubotshiwe ngamapholisa namhla ekuseni, wamiswa emthethwandaba isetheswa icala lokufohla umngcele ebalekela eSouth Africa nyakenye. UMnumzana Kasukuwere ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa i-$300 yesibambiso ibail. Kodwa okumangalise abaningi ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa laye wafohla umngcele ebaleka uMgabe, ebalekela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe nyakenye, kodwa akulacala alitheswayo.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare lamhla, uMnumzana Tendai Biti, yena obemele isikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Welshman Ncube, ufunge wemba phansi wathi ukhetho kalusoze lwenziwe nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kodwa walile ukuphumela egcekeni ukuthi baza kwenzani ukwenzela ukuthi babambe iZANU-PF ngemkani ukuthi iguqule indlela okuzawenziwa ngayo ukhetho. UBiti wethule amazwi la ngaphambilini kokutshengisela okuqoqwe yi-MDC Alliance ngolwesibili ngeviki ezayo. UMnumzana Biti uthe abafuna kulungisiswe kuqoqela ukuvunyelwa yiZimbabwe Electoral Commission ukuletha ingcwethi ezizimeleyo ezizacubungula uluhlu lwabavoti ole-voters roll ngoba bengakholwa ukuthi luqoqwe ngemfanelo. Wongeze wathi eMount Darwin kulabantu abaleminyaka yokuzalwa edlula elikhulu ababhalisela ukuvota, okuyinto athi iyabasolisa kakhulu.
If there are no reforms, I think our president has been very clear that we are not going to boycott the election, but there can be
any thetho le ingakalungi. Ngibona umongameli wethu ubezwakala, akusoze kube lokhetho. Ngike kwaba lokhetho olunje, akusoze kube lokhetho olungahlelekanga. Asicele lutho olunzima la.
UMnumzana Biti wengeze wathi i-MDC Alliance ifuna uhulumende esuse wonke amabutho abikwa ekhankasela ibandla leZANU-PF emaphandleni. Uthe njalo amabutho angamalunga eZimbabwe Electoral Commission kumele exotshwe umsebenzi ngoba ukuba khona kwawo kuzaphazamisa ukhetho, njalo kuzakwenza ibandla leZANU-PF liqibilibezele kakhulu. Idala lePhalamende liphasise umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Act ngenyanga edluleyo. Kodwa i-MDC ithi kunengi ebikhala ngakho okungafakwanga kulo mthetho. Ithi njalo kayenelisanga ukuvimba ukuphasiswa kwawo ngoba ilamalunga edala lePhalamende amalutshwana okwedlula awezanu-PF. Asenelisanga ukukhulumisana lomgcini-sihlalo we-Commission yezokhetho uNkosikazi Priscilla Xigumba ngamazwi kaBiti. Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zisole kakhulu okwethulweyo nguBiti zisithi nxa kuyikuthi i-MDC Alliance icabanga ukwenza udlakela kumele itshiyane lakho. Omunye wezakhamizi lezi ngunkosikazi Nothando Mkhwananzi.
Umcabango webandla le-MDC okuthi nxa ukhetho luka-30 July lingenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo, bathi bona bazadisturba, ambona ukuthi kungasibhadalani ngoba ekugcineni kwakho konke akusibo bodwa abazibuhlungu ngalokhu, sonke siyabuza ubuhlungu.
Lanxa kunjalo uBiti uthi kababuyeli emuva ngohlelo lwabo lokuvimba ukhetho mhlaka-30 ngoNtulikazi. Uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa ezimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo njengokuthembisa kwakhe, kumele elungisise izikhalazo zabo. Ukhuthaze njalo amalunga e-MDC Alliance loZulu weZimbabwe jikelele ukuthi baze ngobuningi babo eHarare ngolwesibili ukuze bhatheka kokutshengisela ngalokho abafuna ukukwenza ukuthi kuguqulwe ezokhetho. Uthi bazatshengisela besiya emahofisini kaMnangagwa aseMonomotapa lesemahofisini ekhomishini yezokhetho eyezek. Ngimele uGibson Bebe oseHarare, igama lami ngoGibs Dube.
Yebo ke, lolo daba beluchasisa ukuthi umanyano wamabandla aphikisayo okhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance uthi uzavimba ukuqhutshwa kokhetho uhulumende engaqhubeka isala ukulungisisa konke okulakho kwenqabela ukhetho olukhululekileyo abakhala ngakho. Ngokusenjalo, abanye babantu ababencintisa kuma-primaries ebandla le-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa koBulawayo kanye labasekeli baleli bandla bathi kwaba lokuqelibezela okukhulu kulelo khetho. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni abawenzele elokitshini lemabuthweni namhla, abasekeli be-MDCT bathe abantu abaningi abavote ngeviki edluleyo kuleli lokitshi ngabantu abalethwa ngamakhombi bevela kwezinye indawo, hatshi izakhamizi. Omunye walabo ababencintisa umnumzana Giyani Dube uthe yena kazange aziswe ngelanga lokhetho. UDube wengeze wathi abantu babevunyelwa ukuvota bephinda, njalo uthe lamalunga ezanu-PF lawo avota.
Okokuqala mina njengecandidate azange ngitshelwe officially ukuthi ukhetho lukhona ngeSaturday. Ngabona kuma WhatsApp sekuthiwa kulokhetho ngeSaturday. Kwaba le desk abantu bevota in public, not ukuthi kube lokhetho olusecret. Abantu babebhalelwa ukuthi kuthiwa icandidate omele ibhalelele elebizwe liphezulu.
UDube uchothoze ibandla lakhe esithi selisenza njengebandla leZANU-PF.
Sokuyiparty engathi imore than iZANU-PF ngendlela abenza ngakhona izinto. IZANU isizisiba yiZANU engcono ngoba vele siyazi ukuthi iZANU iparty yobukopokopo.
Amazwi kaDube agcizelelwe yisakhamuzi semabuthweni umnumzana Gibson Nyathi, yena othe abantu abavotayo ngababesuka eNgozi Mine.
Ukhetho aluhambanga kuhle, kwakuvotiswa abantu nga-66 kuthathwa amaphepha angayisiwa labantu abangasiwa balapha inumber 6 leminyela lemabuthweni lithathwa out.
Ukhansila walindawo owanqotshwayo kulolu khetho umnumzana Lord Siziba, yena utheba ke bazama ukuyabonana lo mkhokheli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngalolu daba eHarare, kodwa bavinjwa.
Yayiriginyodwa besiyabutha abantwana bathathela abantwana amaphepha ezandleni bayeninga babo bavote bekhipha ama polling agents ethu etafuleni. Omunye one of the candidates umfazi wakhe nguyobhalela abantu amabizo abebakhomba ukuthifaka kulelani box lakuleliya.
Imizamo yokuxhumana lomgcini sihlalo we-MDCT kaChamisa kobulawayo umnumzana Gift Banda yehlule. Kodwa ukukhonona okusemabuthweni lokhu kuyingxenye yomkhosi ohlatshwa ngabasekeli baleli bandla endaweni ezitshiyeniyo zelizwe phezu kokungaqhutshwa kuhle kwama-primaries abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChikomba Growth Point eChivu lamhla ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo, njalo uzavuselela umnotho welizwe. Umnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo eSt Mary's eWetsa leHamusekwa eMashonaland East ngeSonto. Ngakwelinye icele, uMongameli Mnangagwa ubikwa angaseyi kuba lomhlangano eMathebeleland South ngempela viki njengalokho obekuhleliwe. Umnumzana Mnangagwa obesechegudu lamhla emkhosini wokuguqula ibizo lenye inkamba ukuthi ibe yiJason Ziyaphapha Moyo Barracks, usole umnumzana Chamisa wathi ibandla leZANU-PF yilo elizaqhubeka libusa. Ukuze sizwe okuningi emihlangano ye-MDC Alliance, sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano.
Nxa singakafiki abantu basiqondisa kubosobhuku ezinduneni, khulume lazo izinduna ziyitsho lazo izikhalazo zazo. Sithi nxa sesisiya emaralini sifica abantu bebuthene lokhuyana oko esingazake sikubone emhlabeni. Ngiyananzelela kakhulu ibesesebedbridge. Ibedbridge ade singazake sigwalise noma ihafu yestadium, kodwa istadium sihle savalwa abantu bengasakwani. Ungakhangela elwagwelo lapho engisuka khona irali yemaboleni liyana, abantu abangakana sebagcina be-adreswa ngubaba uJoshua Nkomo. Asizake sibe labantu abangakana. Ukhangele njalo futhi emashonaleni, indawo lapho ade kuthiwa yizo ezezano CBPF, hayi abantu beshoneni bayasamukela. Kanye lezinduna zakhona ziyatho ziyamcela uChamisa endlela ezithembisa ukuthi hayi le mali bazayihola bayivula ama-akhawunti njemabhenki izinduna labo sobhuku. Ngokokuqala kathesi ukuthi uChamisa aye ku-election umgabe engekho egedini. Egedini akusela goalkeeper. Ungakhangela ukuthi izano sicakazeke kanjani. Umama omdulu angeyadesekela umgabe laye sengale, umtinili laye usengale, umnankagwa laye ungale, labanye abezano labo abakhalele bethi baba ngama-independent.
Siyambona uMongameli Mnankagwa laye elabantu abaningi kakhulu emhlanganweni yakhe emlutshana sebelayo. Lina lithini ngalokho?
omnangagwa umuntu wonke ngeprovince ngeprovince uyanikwa umlando lo member of parliament ukuthi babuye lamabhasi angaya emtare ibhasi zakora zihamba laye ayegweru sembhasi sembantu kodwa ungakhangela thina awusoze ubone noma nje iroli kumbinjari abantu bayazibuyela emhlanganweni uyabona nje kule moto ezingane zona ezesihamba ngazo okutshengisa ukuthi mzwalo we-election abantu babekuyona leyo ndawo laba abahamba bethwala babe bengasamncedi nge-crowd yakhe
lilesiqiniseko sokuthi abantu bonke labo ababuya emhlanganweni yena ubabhalisela ukuvota
nxa sikhangela ngama-percentage ezeki most of the time ezikhathi ezidlulileyo uba kutshwangela besithe ngaba le ma-1.2 million umgabe ebele 3 million kutho ukuthi nxa sesikuma 5 million akutsho luthi ukuthi ulabana kabarejistanga kodwa sesiku 5 million eyiyo vele abahlala bewina ngayo phela umdlalo lo uphakathi kukamnangagwa lo Chamisa ngiyaxolisa abanye bangixolele ukuthi ngabakho ngoba sikhangela ngama-rallies abawezayo
lo ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekwabulawayo Abaprofeti besonto eZayoni lamuhla bakhuphe umgobho edamu leGaranyemba obikwa ububulala abantu kuleli damu njalo ubangela ukuthi izifuyo ziphunze. Intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube yena obeseGaranyemba wazibonela ngawakhe usethulela lolu daba.
Umsebenzi okhipha linyoka uqale ngesonto lapho abaprofethe ababili uMehluli Moyo kanye loThembani Moyo abaqede phosa amaholo amathathu bese emanzini bedinga linyoka kodwa ngitsho ukuyithola. Baphendukile njalo lamhlanje bengasadlanga nkotshana bayifuna ngamehlo abomvu bayebamba xhaka inkalakatha yomgobho obulithanga njalo lembala emnyama. Izakhamizi zeGaranyemba zithi sezileminyaka zithwele amagabha avuza ngalinyoka ebulala abantu njalo ebangela ukuphunza kwezifuyo. Isakhamuzi unkosazana Grace Dube uthi linyoka ebisihluphile.
Abantu sebebaningi abafayo phakathi kulomunye umfana owangena ebambe inhlanzi washo wakhwela phezu kwamadamane.
Amazwi akhe afakazwe ngusobhuku uJeffrey Dube.
Uyabona ukuthi nje kulabantu abafa lapha kungacaci edamu afika 5 kulonkazana lwani wawelayo kwazokuba lo mfana
omunye la owawela ingwane thekuwela ingwane
wathi uthi yayithatha wahle waphelela phakathi emazini watholakala emile omunye wangenela ngapha laye wafa futhi khonapha emazini.
Umprofethi uMehluli Moyo ulandise ngomsebenzi wakhe.
Ngoba ukuhlukene ukuthi thina sifike singabaprofethi saprofethi ukuthi kule nto ethile edamu and lezakhamizi lazo zathi ukuthi into leyo asiqali ngani baprofethi ukuyizwa bakhona baye abantu baye besitheli kodwa besehlule ukuyifeza thina sifisa ukuthi kube labantu abanjani abayifeza njengoba nje namhlanje sisiyifezile kutho ukuthi umsebenzi wabazali uphethekile wehlupho olusedamu ngoba kwakhulunywa mpela ukuthi kukhona umntwana ayetshonayo phakathi kwamanzi ngendlela engekho right kukhwezela iproblem yalinyoka. Kwakhulunywa ukuthi izifuyo ziba nama-problems kakhulu ngokunatha khonaphana ngeproblem yemalinyoka. Kwakhulunywa futhi ngokuthi inyoka yena leyi iyakwanisa futhi ukuphuma phandle abuse abanye abantu ngendlela ezingekho right.
Umoyo sele nyanga ezintathu ebhodi emaphandleni eGwanda lapho kubikwa ikhipha undova lezinyoka emzini yabantu. Lithiye kusasa kuhlelo lwethu lwezemaphandleni lapho engizalethulela khona lolu daba ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Live Talk namhla sikhangela imikhankaso yamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. obulandelayo ngumbono kahulumende weMelika.
Lo ngumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Solufikise iminyaka elijumi lanhlanu uhlelo lweMelika olwe President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA oluncedisa amazwe atshiyeneyo ekulwisaneni lemikhuhlane enjenge-AIDS lokumemetheka kwegciwane lengculaza. Ilizwe leMelika selafaka amabhiliyoni angamachumi ayisitshiyangalombili $80 billion kuhlelo lolu olwaqaliswa ngumongameli George W. Bush ngomnyaka ka-2003. Solanceda abantu abaningi okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Lwathi lusungulwa lolu hlelo lwalulenjongo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza kanye lomkhuhlane we-AIDS emazweni lapho okwakulabantu abaningi ababebanjwa ngumkhuhlane lo. Amazwe la ayigoqela eleBotswana, iCote d'Ivoire, Ethiopia, Guyana, Haiti, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Vietnam, leZambia. Lusanda kusungulwa uhlelo lolu lwalulenjongo yokuthi phakathi kweminyaka emihlanu kuza kulajwa abantu abayizigidi ezimbili 2 million kuvinjwe ukuthi abantu abayizigidi ezisikhombisa bengabe legciwane leli njalo kwendliwe abantu abayizigidi ezilijumi asebelegciwane lomkhuhlane we-AIDS. Lokhu kwakusenziwa ngesikhathi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ababethola amaphilisi okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-HIV emzimbeni kanye lomkhuhlane we-AIDS. Okwamanje kulabantu besilisa labesifazana kanye labantwana abafika izigidi ezilijumi lane 14 million abathola uncedo lwamaphilisi athengwa imali ekhokhwa yiPEPFA. Obona ngenhlelo zokunqabela umkhuhlane wokumemetheka kwegciwane lengculaza njalo lomkhuhlane we-AIDS ekuhulumende weMelika uDeborah Biggs uthi lokhu kuyabukeka njengoba kulabantu abaningi okumangalisayo abathola uncedo oluvela kuhlelo lwePEPFA. UBiggs uthi ngaphandle kokuhlenga abantu abafika izigidi ezilijumi lane 14 million uhlelo lolu soluvimbe ukuthi abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.2 million bengabe legciwane lengculaza. Uthi uhlelo lolu lunceda njalo intandane ezedlula izigidi ezisithupha 6.4 million. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Woza Friday
namuhla silomhlabeleli wezokholo uSibanjana Junior the Big Animal ehamba leqembu lakhe le impi yosindiso bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi uhambo. Kubika uNtunga Milinkomo.
Lude mpela uhambo uSibanjana Junior aseluhambile leqembu lakhe nanku sebe wakhithize aze abayisishiya kalolunye amadlalade abo. Leli liphume kunsukwana ezedluleyo njalo lilengoma ezilichumi ezigoqela le ethi uSibanjana the Big Animal isilo uthi njengomuntu owazalelwa ecaweni akalulahli ukholo lwakhe yikho nje egxile emculweni wokudumisa.
Ngidumisa uNkulunkulu nje ngizama nokuthi abantu abalahlekile baphenduke babe semandleni kaNkulunkulu bathole konke abakufunayo.
Unzima loluhambo hambo lokuya emazulwini dlula khona emathuneni sisendleleni lobunzima. Leyo umnini sihloko wedlalade ethi uhambo dlula khona emathuneni sisendleleni lobunzima. Si
libuze uSpanjana ukuthi litholakala ngapi idlalate lakhe.
USpanjana mawulifuna isidi lakhe uyangena enambeni zami eze WhatsApp ezithi zona 061-259-5274 noma ungene ku 060-386-2920 yikho lapho ozathi nxa usukhulume nami ku WhatsApp esiza khona ukuthi sibone ukuthi senza kanjani ukuze ulithole leli CD elikhona elithi uhambo.
Uba chiela wapi amazwi abalandeli?
Ngiyabonga balandeli abahle. Lami ngiyekho engakutsho ngithi ngike ngikhulume lami ngolimi lakithi ngithi ndimubuka kwazokwazi abantu bakankwendu ngile Sibanjana Junior the bigger man nkono wehumba the king of the jungle the general evergreen msana wasingakwegule msana wakalambila muhamu ekazini ekabiswane sikalala ndili dawuduna voloza mhlati ongahlulwa thambo niswimbo ndoboka.
Puma ke enkundleni isilo sako Sibanjana leqembu laso le impi yosindiso ngale engikhumbuza umamdala wami oso wasijiyayo uNandu ithi hewang ngithi lala ngokuthula mama.
Sibanjana Junior ehamba leqembu lakhe le imbi yosindiso ledlalade labo elitsha elithi uhambo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Hayike akusenani silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.